Chekutanga, ini ndinoziva chikwata chimwe Telecost. Ndicho chandinoziva chiri in existence. Chimwe chamuri kutaura icho handichizive.
Vagomwe munoonawo sei maimbenge muri mubato here?
Vanonzi vamubuso ava varikuda kunorapwa vamubuso ava. Kana titi G4 hakuna kune chinonzi Lacoste, president vakati chiya kuti Lacoste. Bindura vakataura nyaya yeG4. Handambonzotaura nyaya yechinhu chinonzi Lacoste, handiti.
Orait, regai ndidzoke kwamuri mukoma mubuso. Munoti kudii nezviri kutaurwa navagomwe?
Chekutanga, vagomwe munhu akadzingwa mubato. Rezanu PF is an expelled member of the party. Saka dai murume vatonditsvagira umwe munhu anenge adibeta naye nyaya dzine chekuita nemusangano. Munotonzwa instead of putting on facts, anotesira kutopersonalize zvinhu.
Asi todzoka kwavagomo hanzi hamukwanisi kuti mutaure nyaya idzi nekuti makadzingwa.
Apa tiri kutaura anidi mubuso akamirira Zanu PF. Ari kutaura akamirira party Zanu PF. Ndiri kutaura ndakazvimirira.
Ndiri kuti inini, of course, muZimbabwe ane right yekukomenda anything maringe nepolitics. But inini, sasachigaro wemanyika ndewe chidiki, munhu akadzingwa mumusangano.
Orait, regai tibodzoke kuna vagomwe, toti vagomwe nezviri kuitika izvi, muri kuonawo sei, bato munoona richiramba rakabatana here, ramakabuda?
Ndisati ndapindura ipapo, ndoda kungopindurawo kuti no. 2014, aimhanya naJuruzi, handiti ka. Vachikanda maWhatsApp messages nachipanga vachitaura kuti hatiteerere Grace Mugabe. Pedzi vemina akatanga kuida kuita rini paaimhanya achiti nanaanaijura achiti hatiteerere Dr. Grace Mugabe
Stepmother.
Right, wagona chaizvo vagomwe. Ichokwadi kuti ini handimbozviwanzi haisikireti kuti inini ndangandi vamai mujuru vasitovadzingwa mubato. Ndanga ndiri kugama talks. Imi vana gomwe ndimi vamwe vanhu vakati tendeutsa mukatiratidza kunaka kwamai Mugabe. Ndikakonfesa zveshuwa kuti inini ndira zvamai Mugabe nababa Mugabe. Patazopesana nemi imi vana gomwe ndechekuzoti futi mambo kuti mai Mugabe vakanaka 2014 vamuri kutaura. Muzori imi futi imi nana Senenga muna vamwe vakadzingwa muri 7. Manga mapamberi futi kusitukirira mai Mugabe vaya. Mapamberi futi kuchiti vamugabe ngavabve pachigaro. Vamunangagwa vateke over.
Hatisapoti vamugabe namai Mugabe no. Tinosapota vamugabe. Vamugabe ndo munhu one. Handiti ka akawina 2013 vakandivo ndo vapresident vari one. Handiti vari one. Saka chinzi one cent of power. Nyaya yekuti ndakuratidza igwara kunaka kwamai Mugabe. Mai Mugabe takavakambenera for position yewomen's league yekutungamirira madzimai. Chete chete zvimwe zvese zvamakumhanya nazvo zvaimhanya nazvo kwavhidhiyo chete amai taura kuti vabva vapinda pachigaro ipopo ngavabva vapinda panyanga ipapo. No, that is rubbish mbuso.
MuZANU PF hamuna nyaya yesuccession. Zuva haribudi paine rimwe. Saka hapana nyaya yatingataura nekusiya kwechigaro because vamugabe varipo vapenyu vakasimba senjanji. Mupati medu hamuna discussion yesuccession because there is no vacancy pa number one position president varipo. Ndiri kuti inini ndinyatsondibatisisa gomwe. Kana nguva yakwana yavhurwa tichitaura nezvesuccession mupati, zvibatisise kuti hapana chakashata chinorambidzisa mai Mugabe kuti vaite president. Inini kana vaine interest ndo ichazovawo candidate yangu and handizviwanzi sekuzviwanzawo kwaunoita iwewe kuti unosapota vamunangagwa.
Vagomwe petai chirongwa chetu.
Vamunangagwa vane constitutional right and ndo bhiza rangu randichamhanya naro dai nyangwe ndakadzingwa mupati futi again.